na ya for you. That's what she got. What you property? Wongo jino nezana, paka itano uya chipindira, pakati changa gumarana, shuwa choku chiwana tichine zana, na baby, zova jaita seiko, munu odani te seiko, ndangandrimu love one, parudo munu zivandri makuru one. Munenga mshiko nitakuni tisako, kana nanura, sheru damu zana zinisa juzileko, kana nanura. Jeru da shudia no pindira ku kana nyura, kuga na nyura, my Doba munu fara ere kuita mabiku. Kuwana ndaka parara ndaro wanipotu. Mudiwa wangu hey. Avadi kuwana tijifara kunetana kwedu ndoko wanu farira hey. Nga wangu disi ati teja jango gara tichita ah, ah, ah. Baby andi terere chisecha wanu chaura ah, ah, ah. Rudo aviri wiki tatu wanu gara
tichita. Mwenye mshiko nitakuni tisabu kana nanyura. Jeru damu zade semu sazu.
Kwake azinini andikuone mokangonzwa kunzi tambarana muzasimbise kuti ndimurove moyo muti unomera paunoda baby wangu changoramba ndichiguda ndochiziva vanotaura zvavanoda
nenge muchingwa nditakuni tisako kana nanyura zvero damu zade semusazvizireko kana nanyura chakavugidza dzimba mara dzako kana nanyura. Jeru da shidi anopindirako kana nanyura.
Kana nanyura.